Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemuvhuro chikunguru 27, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana nachiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana ndina kugadzirisa isi hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho.
Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvipatara kunyange chirwere checoronavirus chopararira zvinotyisa. Paramende inombovhara mushure mekunge nhengo mbiri dzedare iri mutyairi nemumwe mutoro wenhau vabatwa nechirwere checoronavirus. Munhau dzemitambo, vamwe vatambi vechikwata chemawarriors vopemberera kubudirira kwezvikwata zvavo zvekunze, asi vamwe vaine kusuwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo chirwere checoronavirus chave kupararira zvakanyanya munyika, hurumende iri kutatarika kugadzirisa zvinhu muzvipatara zvopa kuti vashandi vemo, kusanganisira vana mukoti navana chiremba, vapinde mumwedzi wechipiri vachirangwa mabasa. Vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vanoti nemusi wechina svondo rino vanenge votangawo kurangwa mabasa nekuti hurumende yakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vasvika zviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri kana kuti 2512. Vanhu vashaya nechirwere ichi vachiri makumi matatu nevana kana kuti 34 vapora kusvika pari zvino vachiriwo mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 119,000. Vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vanosanganisirawo vana mukoti navana chiremba zvopa kuti zvimwe zvipatara zvimbovharwe zvichipfapfaidzwa mishonga uye kuti zvimwe zvirambe kutora varwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara.
Kutaura kwatiri kuita iko zvino muchipatara mutori namanesi arimo. Vana nachiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana ndina kugadzirisa isi hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho. Asi pamanesi apa ndoo panyanya kuoma nekuti kunyange machiremba ariko munhu akaenda kuchipatara iko zvino haana rubatso rwaanokwanisa kuwana nekuti hakuna pamanesi acho. Zvakatooma.
Ko iyo hurumende yave kuti kudii nekuti vachitaura mudare reSenate gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinzuve vakavimbisa ivo kuti vakagadzirira kutaura nevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iko zvino vehurumende vacho vave kuti kudii?
Hurumende yangoti mairano nenyaya zvekupfeka zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere checovid-19 ichi vati vari kuronga vari kutsvaga vachaunza. Vakati ivo kana inyaya yemari ivo havana mari, havana mari yemaUS, saka havana kugadzirira kupa mari yemaUS kuvashandi vavo. Asi kana chinge iri mari atijee sanga vachitipa mwe kunogona kuita kutaurirana. Saka havana havo chichavati vataura kuti vanobhadhara mari yakati aiwa. Kungotaura kwakungoti tinokwanisa kutaurirana chete saka mamiri azvo zvakaita iko zvino hapana chichati chichabuda bani ngati ndo. Nyaya iripo chaiyo.
Iko zvino hakuna vakuru mubazi rezveutano kusanganisira gurukota nekuti vaobhidhai moyo vakadzingwa basa. Izvi hazvisi kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuomawo here Dr. Musara?
Ichokwadi kuti kushayikwa kwevakuru vakasiyana-siyana muMinistry of Health kuinda kuti zvinhu zvinge zvakaoma kuti basa ritadze kufamba zvakanaka. Iko zvino iso Minister of Health haina Minister of Health watingati ndiye mukuru mukuru wacho aripo ndeakafana kubata chinzvimbo, koita secretary we Minister of Health zvekare, koita zvekare anonzi Director of Curative Services. Zvoitawo vamwe vakasiyana siyana vakabudiswa mabasa ipo pakati apa mushure mekunge kwaitika nyaya yedrugs nemari dzakashayikwa dziya dzisinganzwisisika kuti dzakashandiswa sei, dzakazokonzeresa kuti minista vangu vachiburiswa basa. Saka zvese izvozvoka zvinoita kuti nyika yacho inge yakatoomerwa zvakanyanyisa iko zvino.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nemana kana kuti 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nezviviri nevaviri kana kuti 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489,000. Auyewo pasi rose Johns Hopkins University inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematanhatu ane mazana maviri ezviuru kana kuti 16,200,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vafa vadarikawo zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvisere kana kuti 648,000. America yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina kana kuti vadarika 4,234,000 vabatwa nechirwere ichi.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vanoita mabasa emaoko kunyanya yekutengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanonzi vari kuchema-chema kuti kusungwa kwemitemo yeCovid-19 kwakurudzira kuti vagari vagare mudzimba uye kwave kupa kuti zvinetse kuriritira mhuri dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura neStudio 7 vanorarama nekutengesa mudhorobha vati upenyu hwavo hwadzokera pakuoma zvakare kubva pakatarwa nehurumende kuti yave kuwedzera zvisungo zvelockdown svondo rapfuura apo yave kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunoita mabasa avo. Vatendai makuru vanoti ivo vange vavakwanisa kutsvagira mhuri yavo raramo apo hurumende yakambosunungura lockdown asi payadzosera zvinhu pachidanho chekutanga vade kunonga sose nemuromo.
Izu life yati homera chaiko zvasvika panguva yekuti homera nokuti panguva yekutanga-tanga takasvika kuti pakuomegwa hatina kumwe kwatorarama nako. Tinorarama nenyaya yekutengesa nekutengeserana, ndokuva tiri kurarama mabasa anonetsa. Saka ndozvatiri kuwana kuti tiraramise mhuri dzedu. Iko zvino manje pava nelockdown, masecurity yataitena, hatichakwanisi kupinda mutaundi nekuhodha zvimwe zvinhu, hapazina. Saka chokuti tichi pamhuri hakusina, zvakaoma zveshuwa mukuru wangu.
Vamwe vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira munyika sezviri kubudiswa nemashoko, vakagara mudzimba vasingashande mhuri dzavo dzinofa nenzara sezvo hurumende ichiri kubatsira vanhu sezviri kuita kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neRwanda. Amaishumirai Makoko vanoti vari panguva yakaoma sezvo bhizimusi ravo rekutengesa mbatya pakati pedhorobha rakavhara zvakare.
Zvaintrodhuswa nehurumende nenyaya yekuti chirwere chiri kukura, asi tiri kuchemawo samai inini ndiri singomadza. Ndanga ndirarama neflea market yangu ndine kashopu kangu patsungai complex. Iye zvino handisingazivi kuti kana vana ndovafidha nei, kana pekubata handisisina. De hurumende yango titendera kuti ipapo ma hours mashoma shoma ari kutenderwa vamwe. Neso titenderwe titengese tione kuti tikabata zuva rimwe chete tinokwanisa kuwana chingwa chokunopa vana kudzimba. Tinokumbirisawo neso tichasanitizawo vanhu. Neso tichaita social distance mamaski tichapfeka asi ngavatitendere tione raramwe kuti tichengete mhuri dzedu.
Asi mutauriri wemasungo provincial task force ye COVID-19 varoja viviri mai vanoti kunyange hurumende ichikoshesa kuti vanhu vararamise mhuri dzavo zvakakosha kuti vanhu vateerere mirauro yelockdown kuita kuti denda iri risapararire.
Position yehurumende pari zvinezvi ndeyekuti vanhu vasafambe fambe. Vanhu vari kufamba chete ndevari kuenda kumabasa. Vanhu vari kuita zvetrading vanhu vari registered sematauriro akaita hurumende. Maconditions mamwe ekuti vanhu vanga vari kupinda mudhorobha vachindoita zvekutengesa mavenders izvozvo hazvisati zvabvumirwa. Saka vanhu vari kurarama vari kudzimba dzavo. Vanenge vari kuda kuita zvekutengesa izvi vanofanira kunge vari registered. Vanenge vari kuchema chema nenyaya dzekuti tiri kushaya chekudya tiri kushaya zvekubata vane kwakataurwa kunzi waende wandonyoresa wanyoresa wana assistance.
Mukuru mune rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social transformation kana kuti VSET vasamewo vadzai vanoti nhengo dzavo dzapinda panguva yakaoma nechirongwa ichi uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nemari dzecaution.
Isusu seVSET tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion informal traders munguva yelockdown yatiri. Tiri kushaya kuti zvinofamba sei kuti hurumende inoparura chirongwa then yoita 3 month and a half vasati vapa vanhu maridzi. Vanhu vari kutambura mudzimba umu. Chichemo chedu ende nekurudziro yedu ndeyekuti government ngairatidze mari inokuchimbidza kuitira kuti chirongwa chelockdown chive nepundutso. Otherwise vanhu vachapedzisira nenyaya yenzara vaakusateerera maguidelines nezvimhingampinyi zvavari kusangana nazvo mudzimba nenyaya yekushaya chikafu.
Vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti hurumende yakambovimbisa kuti ichapa vanhu mari dzekuti vabatsirikane asi nanhasi havasati vadziwana nekudaro kugara mudzimba kunovaisa panguva yakaoma. Kubva pakaiswa chisungo chehurumende kuti vanhu vagare mudzimba uye vasafamba usiku kana nguva dza6 dzachaya mauto nemapurisa akawedzerwa mudhorobha uye ari kurambidza vanhu kufamba-famba. Mumasungo mune vanhu 70 nemumwe kana kuti 81 vakabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndiri Godfrey.
Urombo hwaunzwa nenyaya yekutadza kuzviitira mabasa emaoko uye kutonhora kuri kuita kunze kwai kupa kuti vagari vemamutare vakawanda vateme miti iri mumasango ari pedyo neguta iri zvopa kuti vakawanda vatyire kuti richaguma rave gwenga. Loida Moyo weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munhu achipinda mudunhu rose zvaro reManicaland anenge achitarisirwa kugamuchirwa nemasango dzimwe nguva kana nemhondoro chaidzo. Asi izvi zvinogona kunge ave maroto munguva pfupi inotevera kana vanhu vakaramba vachitema miti. Chiitiko ichi chiri kushungurudza rimwe boka revechidiki reManicaland Youth Assembly iro rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa kusanganisira iyo miti. Mukuru wesangano iri vajusa kudedereza vanoti nzvimbo dzakawanda hatisisiri namiti.
Kushushikana zvikuru kutanga kwaita COVID lockdown vanhu vari kutema miti mukatarisa makomo ekupenvari izvezvi apera ekudanga mvura kusina miti nenyaya yekuti magetsi ari kudhura.
Vamwe ndivo vave kuita basa rekutema miti vachitengesa huni nekushaya mabasa. Zvinga rehuni riri kutengeswa nemari inosvika dhora rimwe chete rekuamerica kana kuti zana remadhora emunyika. Gasi rekushandisa mudzimba riri kutengwa nemari inopfuura dhora rimwe chete rekuamerica pakirogiramu rimwe chete. Mumwe mugari wemamutare muzvare Agnes Matema anoti vave kutoshandisa huni nguva dzose dzakawanda kunyange dziri kuvadhurira zvakare.
Huni dzacho dziri kutodhura dzinonzi $3 $3 ndedzekubika tii chete yemakuseni masikati uchada futi imwe mari saka mini muti pazuva ndoda $10 yekutenga huni.
Studio 7 yaedza kutaura nemukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedza kuvhunidzwa kwezviwanikwa reEnvironmental Management Agency of Zimbabwe kana kuti EMA kuManicaland vaKingston Chitotombe asi vatititaure nevaPhilip Tom vekuForestry Commission. VaTom vanoti basa rekuchengetedzwa zviwanikwa kunyanya miti ibasa remunhu wose munyika. Vanoti mapurisa eZimbabwe Republic Police anosungirwa kusunga chero munhu anowanikwa achitema miti zvisina tsarikano pasi pemutemo weForestry Act.
Ino empower police to conduct an arrest. Saka ini tinokuti kana isusu tisu tipadhumbe nepane pachiitwa nyaya idzodzo dzokutema miti munodi munoripota kuforest. Asi kana tisiri padhumbe paine mapurisa munoripota kuti pamapurisa anenge ari padhuze ipapo.
Kanzuri guta remutare yakamisa vamwe vaiita basa rekuchengetedza masango, nzizi nezvakati komberedza senzira yekuderedza huwandu hwevashandi vayo munguva ichangopfuura ichiti vashandi vainge vakawandisa. VeForestry Commission vanoti Manicaland inorasikirwa nemahekita anodarika zviuru makumi mana nemashanu kana kuti 45,000 hectares pagore nenyaya yekusachengetedza miti. Kunze kwevanotema miti vachiita huni, vamwe varimi vefodya vari kunzvimbo dzakaita semakoni nemutasa vari kutemawo miti yokuomesa fodya yavo. Vamwe vari kutemawo miti yakakosha ndevaye vanoveza zvinhu vari kutema miti yakaita semukamba uye munyii. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoyambirawo kuti nyaya yekutema miti inokonzera matambudziko makukutu anosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu akaita secyclone Idai uye kukukurwa kwevhu. Mhuka, shiri nezvimwe zvipuka zvinogara mumasango zvinogona kutsakatikawo kana kuguma zvopinda mumisha yevanhu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti yatora muzinda weAmerica mudunhu reChengdu senzira yekutsivawo kuvharwa kwemuzinda wayo svondo rapera kuHouston, Texas neAmerica. Nemusi wechishanu, America yakavhara muzinda weChina muTexas uyo yaipomera China mhosva yekusora ichiba magwaro emakambani emuAmerica kana kuti intellectual property theft. China inotiwo vashandi vemuzinda weChengdu vemuAmerica vaisorawo. Nyika mbiri idzi dziri kunedzana nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kusora kwemakambani. Nengo yedare House of Representatives muAmerica vaJohn Lewis avakashaya svondo rapera nechirwere chegomarara vari kupiwa chiremera chegamba nhasi nemangwana muWashington DC. Mutumbi wavo uri kuonekana nevanhu mudare reparamende reUS Capitol chinova chiremera chikuru muAmerica. VaLewis vaive murwiri wekodzero dzevanhu uye vakashanda namushakabvu Dr. Martin Luther King. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vapfeke zvekuvhara kumeso uye kuti vamire kure nekure pavanenge vachionekana nemufi. VaLewis vari kutarisirwa kuradzikwa kuAtlanta kuGeorgia nemusi wechina. Hurumende yeCameroon yazobvuma kuongorora uori hunonzi hwakaitwa pamari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica yekubatsira vanhu munguva yekurwisa chirwere checovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mupunga wainge watengwa kuti upiwe vanhu vari kurwara nechirwere ichi wakabiwa. Zvipatara zvinonzi hazvina kana zvikwanisiro kana mvura nesipo zvekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vakawanda vagara vasina kumbobuda munyika vave kuwanikwa vaine chirwere ichi. Pazviuru zviviri nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 2512 zvabatwa nechirwere ichi, vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 1486 ndovabatwa nechirwere ichi vari vagara vari munyika. Vabatwa mushure mekubva kunze kwenyika chiuru nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 1026. Makambani akawanda ari kumbovhara mushure mekunge vamwe vashandi vavanikwa vaine chirwere ichi. Vana mukoti vakawanda muzvipatara zvakazvimirira vanonzwa vekuwanikwa vaine chirwere ichi, icho chamhenge chichinyanya kuwanikwa mune vashandi vezveutano vari muzvipatara zvehurumende. Kanzuru yeguta reHarare yaburitsawo gwaro rinoratidza kuti chirwere cheCOVID-19 ichi chabata zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Tsvakurudzo yaitwawo neStudio 7 inoratidza kuti kupararira kwechirwere ichi mumisha yeveruzhinji richave dambudziko gukutu sezvo mhuri zhinji dzichigara dzakamanikidzana mudzimba. Rimwe dambudziko rinonzi nenyanzvi dzezveutano rinogona kuparadzira chirwere ichi nekukasika inyaya yekuti vanhu vari kunzi vari kumanikidzana mumabhazi eZupco anove ndiwo chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji panguva ino yelockdown. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti matambudziko ose aya anoita kuti urongwa hwekutevera vanhu vanenge vakasangana nevane chirwere cheCOVID-19 hunetse sezvo panenge pave kudiwa vashandi vakawanda vanoita basa iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Edgar Munatsi avanoti kukwira kwehuwandu muvanhu vave kuwanikwa vaine COVID-19 mucherechedzo wekuti chirwere ichi chiri muvanhu vakawanda vasati vavhenekwa.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairas mumaruwa nemumabasa hunoratidza kuti nyaya yatanga tichigara tichichema nayo mazuva ese aya yekuti hurumende yedu iri kusarira kumashure panyaya yecontact tracing, nekuti kana vanhu vachinge abatwa necoronavhairas akange atestwa vanhu vese vaakasangana navo vakatestwa vakaiswa muisolation, tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere.
Asi panyaya yekutestwa kwevanhu kana kuvhenekwa kwevanhu, muri kuonawo here hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa?
Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga ati wedzerei, zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing, nekuti hurumende yakambotanga ichiripota kuti vanhu vataona 20 vasina kwava vakamboshanya. Tiri kuzama kutsvagurudza kuti vanhu vavo vakasangana nani, asi izvozvi zvavakungonyarira nekuti manhamba aya akwira, vanhu vavakungotapurirana chirwere mumaruwa. Contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo, ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi. Asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamaski, zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Kwaiwo urongwa hwekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vakasangana nevanhu vane COVID-19 vange vachimboenda pavoga inonzi self-isolation, munoona urongwa huchishanda here tichitarisa magarire anoita veruzhinji mumisha yeveruzhinji?
Idanho rakaoma zvikuru, nekuti sekutaura kwamaita magarire akaita vanhu vazhinji mudzimba umu ndovekuti vanhu vanogara vakati wandei paimba diki mhuri mbiri kana nhatu. Saka izvozvo zvinoita kuti self isolation inge yakaomesesa kuita munzvimbo yakadaro. Hurumende yaifanirawo kuwanawo mabatsiriro aingaita kunyanyanyanya vanenge vabatwa nechirwere checoronavhairas kuti vawanewo nzvimbo dzakanaka dzekuti vaite maisolation. Tanga tiri kunyunyuta chaizvo mazuva mazhinji akupfuura nemaquarantine centers, nekuti mumaquarantine centers vanhu vazhinji vanga vari kuchema chema kuti vanga vari kungozanganiswa vasvikawo nezuro nevane masvondo mairi vasvika vachingozanganiswa vachiwa munzvimbo imwe chete. Zvinove zvanga zvichizoita kuti zvive zvakaomarara kuziva kuti auya nechirwere ndeupi.
Ko vamwe vanga vachifunga kuti chirwere ichi chirwere chiri kungotaurwa vamwe vachiti ndezvekutyisidzirana, munoti kwavari?
Vana veZimbabwe, kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa, chirwere chiriko zvechokwadi. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Kwaiwo nyaya yekuti veruzhinji vari kumanikidzwa kutsikirirana mumabhazi eZupco anove ndiwo chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji, munoti iona zvotiona kuti ndeimwe nzira inogona kuparadzira chirwere.
Zvekuzi mabhazi emazupko ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu. Ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga. Nekuti mukaona changatiri kuonawo pamapicture anene zviri kuitika pamasocial media kuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara hatokwani vanhu vanenge vachida kufamba kuti vaende kumabasa nei. Takaona vanhu vazhinji vachiri kuzofamba netsoka usiku nekuda kwekuti vakanziwo kune curfew havakwanisi kufamba after 6 PM asi takazoona vanhu vakawanda vachifamba ende mukufamba muyamuya zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza transport dzakasiyana siyana dzichishanda asi pova nekurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana angava makombi nayo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing. Izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirisana nechirwere. Zvekuzoti mabhazi tiri kuona anhu ari kutsikinyikidzira namabhazi, mabhazi acho mashoma, vamwe vanozofamba netsoka manheru vaakumhanyira kuenda kudzimba kuisa upenyu hwavanhu munjodzi. Saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Mwenyaradzi Munoda Wafa. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi Mwenyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita 10. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo, asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose, dambudziko iri rakasvikawo kwatiri, saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri. Saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo, asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu. Saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi Munamato weZimbabwe iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovha pachavo, nekuti vanototaura ivo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the track is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri ino, we know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe minyengetero yedu, asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika, Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei hapa bati mune damba refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita mukoma wangu mukoma Blessing, tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei Munamato weZimbabwe. Tichatipa mafiki anotevera todonedza futi imwe single tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakulauncha damba refu rose panguva imwe cheteyo.
Manga mamboti zvii zvakazvichiitika apa, manga mapinda mumatambudziko here?
So vamwe vanogona kubvunza kuti ko Manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo, asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
uyo anga ari muimbi wenziyo zvechitendero munyaradzi munoda wafa murukuro yaita na Blessing Zulu Studio 7. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.